zvinonyadzisa zvinovhumbura zvinodzimba ngoni zvinokumbura zvinonyadzisa zvinovhumbura zvinodzimba ngoni
zvuwa here wafuratira vana vanotandwa nemunzvimbo wapo kana riri zvabve chimbonyengetera
zvinodzimba ngoni
vana kusuwa nyama kuseva neishwa asi muri gogobhawa muri choroma kugocha guru rese inzwawo mwoyo mudzimba uri munhu wani mukadziwa wazira kwere wamubva mudoro zepakamuvharira were dzosarogweza mujinga mamai yodziriritira niyo zvese iri yoga tongwera enda uri kuzvigokera nondo mumboni yodzizura ndicho chinhu chinodzimba ngoni misodzi yendere ikachururuka ega kuzvigokera nondo mumboni yodzizura ndicho chinhu chinodzimba ngoni mai vadzongere vakagunununa zvambuya ucharohwa nayo wadzika mingairi ine mimbwa inozura nyama uzazonyiva nebodo vandiroya vavandiuzeivo chaivo vanogadzi vakasiyirwa kwere chaivo nyange pavanobuda kunoreza chaivo ngavabate bwaya kwere irarame asi kune varume vanorezera kurera pambi ngavabate nyoka nyama svimbu igova konora yuhwima ndinyadzise mupfunga zvinundoro shuwa murume muguru kutiza vana kutera komzira saka kana kwangadaidzwa varume munodaira here zvinundoro musadaire varume ndivo vaya vanoriritira mhuri vari kukanganyama vana jezebhero munenga munodo nekufambi asi pwere nguva dzichidya chitongohori mura muchindarume hombarume pemuka mufambi hakuna mapiwa ikabhera muma unodzingwa sembwa nzira yowofamba variko vazhinji vakamboifamba asi hakuna akakudzoka hanzi mberi kune bvinya rinodzura mwoyo ukangonziringa tsatu watozviringika wava kutenga chingwa mupengo kutoziya yese nyange nerembi onya azungizi maruva apere aya chikote marimwe uise manyowa woridiridzira onya azungizi maruva apere aya rinogurumara wakasarudza ukaridiridzira worega kuisa mino yako mubindure vamwe ukadaro unozonzwa kunge rako risiri munhuwira rega kuupomba unodzima mwanje unozarura misivo yekuti mamhepo akushungurudze ndinzwe waifanira kuenda mberi asi munogomba mune madhemoni anobva chipo handisi kunyemba kune nyoka huru igere mugungwa kana wangogomba inotora mwenje yoganda muziva variko vakadzi vakamirira kupunza misha yemamwe madzimai variko vazere muguta vakapiwa simba nenyoka mugungwa vaone musi wesvondo unotinda muwana magadharina izvo ibere rinotomba rinovhima chero mudanga mako irodzi dzakavaringa maziso dzinoku dzine ukasha dzichizuzuma kunge zimbi remango zvambuya vatarohwa nayo adzika mingairi ine mimbwa inozura nyama vatasanyiva nebodo vandiroya